Hurumende inoti iri kuvaka madhamu munyika nechinangwa chekuwanisa vagari mvura yakachena yekunwa pamwe nezvipfuwo, kuwanisa vagari nevarimi mvura yekuita madiridziro kuti munyika muve nezvekudya zvinoikwanira uye kugaya magetsi kuwedzera pane aripo asi asingakwaniri nyika yose. Asi ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti madhamu akawanda kunyange asati anyatsopera, mvura haisi kushandiswa zvakazara nekuda kwekushaya zvikwanisiro. Hurumende inoti iri pakati pekuvaka madhamu makuru 12 kuti varimi vagokwanisa kudiridzira mahekitea zviuru mazana matatu nechidimu kana kuti 350,000 hectares panozosvika gore ra2025 uye kugaya magetsi pamwe nekuwanisa maguta makuru nemadiki mvura yakachena yekunwa. Mumwe murimi wekumakonde mudunhu remashonaland west, amai Josidini Gwanzura, vanoti vanotadza kurima vachidiridzira nemvura inobva mudhamu rebiri nekushaya mapaipi neinjini yekudhonzesa mvura, izvo vanoti zvinodhura.
Kutadza kwedu kushandisa mvura yakawanda inyaya yekuti hatina zvokushandisa zvakaita sekuti pivoti kana mapaipi aya maningi mahydrant kuti tikwanise kudiridzira. Kana vachitipawo zvingave zvikwereti zvokuti tinozobhadhara nekushandisawo kwatetichida tichibhadharawo kana pagore zvokuti tichikwanisawo tokwanisa kudiridzirawo mahekitewo mamwe atinenge takwanisa kupirwa.
Mumwe murimi wekumasvingo amai Nyemudzai Gwata vanoti mvura yakazara mudhamu reTokwe Mukosi asi haisi kushandiswa zvakakwana pakurima nekuda kwekushaya zvikwanisiro. Munyori mubazi rezvekurima vaJohn Basera vaudza Studio 7 kuburikidza neWhatsApp kuti vari kufara neuwandu hwevarimi vari kushandisa mvura iri mumadhamu, vachiti hurumende ine chirongwa chekuwanisa varimi zvikwanisiro zvemadiridziro kuburikidza nemabhanga ECBZ neAFC. Rimwe sangano rinomirira varimi reCommercial Farmers Union rakambozivisa kuti mapaipi neinjini dzemadiridziro zvinokosha madhora ekuAmerica anosvika mabhiriyoni makumi manomwe nemashanu kana kuti US$75 billion zvakaparadzwa kana kubiwa mumakore matatu kubva pakatanga chirongwa chekugarisa vanhu patsva muna 2000. Mumwe anorima muriwo, madomasi, makabhiji nezvimwe zvinoda madiridziro vaThomas Tererai vanoti havasi kufara nemari inoita madhora ekuAmerica 10 avanonzi vabhadhare pagore neZimbabwe Water Authority kana kuti Zinwa.
Saka itisiwo magadheni wo taingofanira kuregerwa kubhadharisawo mvura kuDzimu, tongoshandisawo mahara womvura yacho.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZinwa panyaya iyi. Sachigaro werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi havasi kushandisa mvura zvakakwana nekuti havana zvikwanisiro zvemadiridziro.
Zvishandisiro zvakaita semairrigation system ayo anodhura kutenga, varimi voshaya mari kuti vakwanise kutenga.
Panyaya yekuti madhamu awanise madhorobha mvura yakachena, vaimbove meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti hurumende iri kunonoka kupedza kuvaka madhamu kuti makanzuru ashandise mvura.
Kunzi dhamu dziri pa30%, so which means it's still very far kuti tiwane mvura.
VaMafume vanoti pamusoro pekuvaka madhamu panofanirwa kuitwa urongwa hwekuvakwa kwenzvimbo dzekuchenesera mvura kana kuti water treatment plants.
One dam plan is while they are building the dam, why they are kuvaka futi treatment plants.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti madhamu akawanda kusanganisira Gwai Shangani riri kuvakwa mudunhu reMatabeleland North rinonzi harisi kupera kuvakwa nenguva yaitarisirwa kunyange pakaiswa mari yakawanda. Dhamu rekunzi rakapiwa mari inosvika mamiriyoni madhora zana nemapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti US$109 million, uko Gwai Shangani rakapuwa madhora ekuAmerica mamiriyoni mazana matanhatu kana kuti US$600 million asina nhasi asati apera. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nuraijena.